Major.
Matty Tony.
Master Jack and Bunny Bottom Game.
One step there.
Shoot top Papa Fika. One up, Senegalese, Tuka Tuka. Chasimba, Spembere, Noji, Pika Pika. Vuntafatika, Ichi, Shuka Shuka. Ona, Chiunonga, Tiburenda, Fast. Tama, Izambinga, Batona, Zizabuda, Gas. Kufundu, Tira, Panzi, Mbo, Seba, Uya, Nas. Kupisa, Urugu, Pisa, Nda, Ona, Bauda, Gas. Ive, Seba, Bungot. Ribaka, Kes, Ribaka, Kes, Ribaka, Kes.
Ingama, Nima, Ikisa, Muti, Muti, Tikombi. Nichita, Kula, Ina, Ikuti, Ipombi, Mezema, Kumot.
Ribaka, Kes, Ribaka, Kes, Ribaka, Kes.
Kinga wani mai tisa muchi muti tikombi Max mai
Ambai mitinskana akanyangara zvake Endi akafanana na baba vake Ambai ngotinskana akanyangara zvake Asati ananganisa zvinhu zvake Vamwe vaingonishora vamwe vachitiora Vachitinjiva vamwe vachitikora Ndichiona ndichipisa vachiona ndakapora Pisa ndiri kupisa ndaona pabuda gasi Vese vakungoti
pepa kagesa Pepa kagesa Pepa kagesa
Inga wani mai tisa muchi muti tikombi Ndichitokula ina ikuti ipombi Everything no balancing Kutumbira mvura kuita panika ka fish Baby rakageza kunge king ana jinu
Pafu, kuboneka mtena bumbu nembapu Senyu sekutuka mtita ula papu
Akaso stengera kazi pone half Sipone half, tise takungot Ipaka kesa, ipaka kesa
Ipaka kesa uyo
Ingama ni maikisa muti muti tikombi Nichita kula ina ikuti ipombi Meche makomota
Ipaka kesa, ipaka kesa, ipaka kesa uyo